Mukuru wejimas vatafadzwa musarara pamwe nemukuru weCRZ vaDenford Mutashu vaudza vatorwe naumwe Harare nhasi kuti vanhu havafaniri kutenga chikafu zvematyira sezvo chikafu chese chakaita sehupfu, chingwa, shuga, binzi nezvimwe chakawanda zvekuti munhu wese anokwanisa kuchiwana. Vamusarara vati makore maviri apfuura chikafu change chichinetsa munyika, asi gore rino chikafu chakawandisa nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekutsigira varimi zvakaita secommand agriculture. Vamusarara vatenda mabhanga akaita sebhanga IBC neReserve Bank nekutsigira sangano ravo pamwe nevarimi vachiti izvi ndizvo zvaita kuti nyika iwane chikafu chakakwana. Vati kubva muna 2017 kusvika pari zvino vaona rutsigiro rwemari rinodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica ekutsigira mabasa ekurima chibage negorosi. Kunyange hazvo vamusarara vatenda hurumende neRBZ nemamwe mabhanga nerutsigiro rwavakawana, komiti yeparamende inoona nezvekurima inoti mapurisa neAnti Corruption Commission vanofanira kuongorora Jimas nekusashandisa mari iyi zvakanaka. Komiti iyi inoti vamusarara nesangano ravo vane mamiriyoni makumi maviri nemasere nemazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica havasina kushandisa zvakajeka. Mapurisa neZAC havana zvavati vaita panyaya iyi iri kupomerwa vamusarara nekomiti yeparamende. Zvichakadai, vamutashi vati vakarunga nemasangano akaita seJimas nemamwe anogadzira zvinhu ayo akavimbisa kuti zvinhu zvichange zvakazara muzvitoro. Vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzokwidza mitengo panguva yezororo vachiti vachashanda nemapurisa kana izvi zvichinge zvaitika.
Asi chatoda kuvimbisa vatengi ndechekuti Kisimisi inoi vachange vaine maguta, zvinhu zviriko. Vasamhanye mhanye havo kuti ndoda kutenga paunoda kutenga furawa imwe chete wotenga mapakiti kana gumi. Tenga yayo nongoenderana nekuwana kwako uye nokwandirana nemhuri yako. Tisaite panic buying. Saka ndo chikumbiro chatinacho.
Asi vamutashu vati havana zvavanokwanisa kuita nemabhizimisi asina kunyoreswa pamutemo, vachiti ndivo vanowanzokwidza mutengo nguva nenguva.
Dziko ndo chikwe chikonzero chamunoona paro maketi ichiramba ichikura, maactivities anoitika ipapo, nokuti vanhu ava kana vakawana shuga vanokwanisa kutengesa nemutengo wavo kana kutoita zvirango izvozvo zvawataura zvekuti inini pana handidizi mudhora, unongoya nemayusa chete. Saka zvadare izvozvo zvinoomera mutengi anenge aine mari yaanenge atambira yahora neZimbabwe dollar.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati masangano akaita serava mutashu haagoni kumisa mabhizimisi kuti asakwidza mitengo sezvo mabhizimisi mazhinji achishanda akazvimirira.
Vazhinji vari muinformal economy, saka wongo wamwe wacho vanogona vanenge vasiri muassociation havazvitambiri kana kuzvigashira. Nekuti association ingori inongounganidza maformal businesses vanenge vasina kunyanya kuwanda. Saka vazhinji vemabhizinesi vanotengesa vari muinformal economy.
Vatiwo chinokwidza mutengo inyaya yekuti zvinhu zviri kuwanikwa here kana kuti kwete, pamwe nekutiwo vanhu vane mari yekutenga here kana kuti kwete. Nguva yekupera kwegore vashandi vanopihwa mari yebonus, izvo zvinoita kuti vawane simba rekutenga zvinhu zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.